Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 kukadzi 2021 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti ZUPCO iri kutadza kuita basa rayo nemazvo zvopa kuti vanhu vanetseke mumigwagwa. Hurumende yotarisirwa kuregerera vamwe vasungwa vari kupika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevanomwe 1507 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nemumwe 31 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mashanu 39,550. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevanomwe 587. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevasere 208 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi matatu nevashanu 36,535 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine zana rine makumi maviri nevana 34,124. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kambani yeZupco iyo yakanzi ndiyo yoga inofanira kutakura vanhu iri kukundikana kuita basa rayo. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kukundikana kweZupco kwava kupa kuti vanhu vatadze kusvika kuZimba nenguva. Izvi zvinonziwo zvave kupa mukana vamwe vanotakura vanhu zvisiri pamutemo kuti vawedzere mari dzemichovha zvosiya mushandi asina chekubata. Nezuro muHarare vanhu vakamira kwemaawa akawanda nekushaya mabhazi uye vanotakura zviri pamutemo vakabva vatanga kuwedzera mari nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. MuHarare handimo chete mune dambudziko nekuti kunzvimbo dzakaita seSilovela vanhu vanoti vave kubhadhariswawo madhora gumi ekuAmerica kubva pamadhora mashanu kuenda kuguta reKwekwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati pamusoro pevanhu vari kuchora mitemo. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navamoyo pamusoro pedambudziko iri.
Iyo zvino vemuchovha vari kuita zvokumhanyisana nemapurisa vange vasati vabvumidzwa kufamba pamigwagwa nenyaya yelockdown. Saka vemichovha varipo, michovha iri kufamba imichovha ine mafranchise neZupco ndivo chete vanobvumidzwa kufamba, asi ivavo mafares avo ari regulated ndiyo mafares anotodetermina nehurumende sezvo vane chibvumirano nehurumende.
Ko vamwe varunzi vemushikashika vanenge vasina zvibvumirano neZupco zvinenge zvichifamba sei?
vaya vano manyisana nemapurisa sezo motikari zacho pamikwakwa azvishoma kana kuti hapana pane zvimwe nzvimbo vanongochaja pavanenge vachida kuchaja nekuti vanobhadhariswa kamari dzakawanda pavanobatwa nemapurisa kana vapiwa mukana vanotorikavha mari idzodzo nekuchaja mafez asingazvisiki pavanoda vanhu vakawandisisa pamigwagwa mazvupko iwo ega akagara asingakwanisi kuita basa iroro rokutakura zvinogudza vakawanda mazvupko mashoma nevemamuchovha pane mafranchise nezvupko vashoma zvekare zvakutoreva kuti vaya vanoita zvokumhanyisana nemapurisa ndivo vanenge vachivatsira nevanhu zvavo vanozvitakurira vachizvifambira ivavo vanongochaja pavanenge vachida munhu anongochaja mari anenge achida angaona vanhu vakawanda pamugwagwa anokwidza anongokwidza kana uchida unokwira kana usingakwanisi unongosara
zvinokonzera matambudziko akaita sei kumushandi
izvozvo zvinotokonzeresa kuti vashandi vabude mumabhajeti avo nenyaya yekuti unenge wakutobhadhara mari usina nekuti mafezi acho anenge atochinja zuva nezuva
sikava mwoyo mutungamiri wenyika ari kukurudzira vanhu kuti vashandise mazvupko achitiye ane mutengo wakaderera uyezve anoteedzera mutemo
mazvupko agara asingakwani kana kuti agara ari mashoma kubva nekudhara mazvupko agara ari mashoma tavona vanhu vese zvavo vanofamba nemazvupko vanoita zvokushupika chaizvo zvinotokonzeresa kuti vakawanda vatorarama nekushandisa tingati maprivate vehicles
munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Dare remakurukota rakabuda nechisungo nezuro chekuti hurumende ideredze uhuwandu hwevanhu vari kupika mumajeri kuburikidza nekukurumidza kubudisa mujeri vasungwa vanenge vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvemitongo yavakapiwa. Dare iri rakati vasungwa vachanzwirwa tsitsi vanhu vari kupikira mhosva dzisingasanganisiri dzeumhondi kubata chibharo kupidigura hurumende kuba zvipfuwo mhirizhonga kuba dzimotikari pamwe nevanoshandisa chisimba kubvutira vamwe zvinhu zvavo vachinyora padandemutande retwitter yavo munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana vakativo vasungwa vakatongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwose vakapika kwemakore gumi nemashanu kana kudarika vacharegererwawo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamangwana kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachatanga rini kushandisa chisungo chakaitwa nezuro nedare remakurukota gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa vachitaura vakazvimirira vanoti havasi kufara nepamusana pekuti hurumende haina kuisa vasungirwa mhirizhonga pavanhu vacharegererwa muzvare Chivasa vanoti vose vanopomerwa mhosva dzemhirizhonga vanhu vemapato anopikisa vazhinji vavo vari mumajeri asi pasina mhosva yakati tsvikiti yavakaita muzvare Chivasa vanotiwo hurumende yaifanirwawo kutara vanhu vakasungirwa nyaya dzeuori kuti vave vamwe vepasungwa vasingakodzeri kuregererwa
nyaya yaitaurwa nehurumende yekurerutsa mutongo kana yekuburitsa vanhu mumajeri inyaya yagara inoitwa pano neapo nezvikonzero zvakasiyana-siyana asi panguva ino yatiri yecovid-19 pandemic zvinoita sokuti ndiwo mukana watorwa kuti paite vanhu vanonzi ava ngavachibuda mujeri vanoburitswa vachona sekutsanangurwa kwazvaitwa vanhu vanenge vatomboita mamwe makore vari mukati vanenge vakuda kunopedza kana vanenge vakapara mhosva dzinenge dziri idiki ndokusaka palisti ranyorwa iro ravari kutaura kuti izvoni kabhineti yaongorora ikatenderana nekuti vanhu vaburitswe mujeri kana vasara ne kana vanenge vasefa chinguva chakati kuti uye vasina kupara mhosva dzinotevera pamhosva dzacho dzanyorwa ndo mhosva dzinenge dzasarudzwa kuti vanhu vakapara mhosva idzo havazobudi.
Takanangana nenyaya yekodzero, munoona sei zvaitwa nehurumende izvi?
Maonero angu takanangana nenyaya yekodzero, chirongwa chinenge chakanaka kuti vanhu vaburitswe mumajeri especially kana kuine zvecovid zvinenge zvichiitika izvi, but zvinoda kubhalanziswa as well tichitarisa kuti vanhu ivavo vanobuda kazhinji vanoti vachingobuda vanotanga futi kupara mhosva.
Pamhosva dzinoregererwa dzadomwa nehurumende, pane dzamunopokana nadzo here?
Pane kakusagutsa kane listi remhosva dzacho dziri kutaurwa kunzi idzi vanhu havabudi. Apa ndakanangana nenyaya yepublic violence, kuti mhosva yepublic violence vanhu vanga vagara vachisungirwa mhosva iyoyo vatinoona kazhinji vanenge vari vanhu vanopikisana nehurumende vanenge vachinzi varatidzira ofuchi kuratidzira ikodzero. Saka inini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu hazvindibati zvakanaka kuona nyaya yepublic violence iripo ichinzi vanhu ivava havabudi, because zvinobva zvaita kunge zvine kakusarudza kazvinako. Ndinodaro nekuti dai zvanga zviri pajekerere ndanganchishuvirawo kuti maybe nyaya dzecorruption dzionekwe dziri ipapo pavanhu vasingapiwi amnesty kurakidza kuti senyika we are taking nyaya idzodzo seriously, tinozvikoshesa. Saka ndiona sokuti palisti rachona remhosva dzanyorwa idzo ndopanogona kuti vanhu vazoita kakugunununa, but maitirwe azvo ekuti vanhu vabude mujeri it's a practice yagara inongoitika. Asi kuti sekungoitika kwazvinoita pane vamwe vanogona kuzongobenefitawo nekuda kwokuti amnesty inenge yanzi ngaipiwe vanhu vari mumajeri asi vasingafani kuva vachibuda.
Asi hamupakani henyu nekuregererwa kwevasungwa kana kubudiswa kwavo mumajeri?
Kuburitswa kwevanhu mumajeri nechinangwa chekunzi kumajeri kunenge kwazarisa vanhu nenyaya yechirwere chiriko mazuva ano chedenda recovid-19. Chinhu chinenge chakanaka kana dai zvaizoitwa nenzira inorakidza kuti chinangwa chaicho chaicho ndechekuti kumajeri kusazara vanhu. Saka chikonzero kana chiri chekungoti kujeri kusazarisa vanhu zvinofanira kuti zvingoitika pajekerere munhu wese achipiwa mukana ende pachiapplywa the same thinking yekuti kujeri ngakusazarisa vanhu, vanhu ngavatongwe vachibva kumba. Pane kuti toti anenge of course kusungwa kunoita vanhu haizi nyaya yekuti vapiwe punishment, but nyaya yekuti dzani vave reformed.
Avo vange vari gweta rinozvika kodzero dzevanhu. Muzvare Lucy Chivasa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muganhu weZimbabwe neSouth Africa weBridge Bridge uchamboramba wakavharwa mushure mekunge vakuru vezveutano mudunhu reBridge Bridge vakazivisa kuti vanoda nguva yakakwana yekugadzirira kudzivirira COVID-19 vasati vavhura muganhu uyu. Mukuru wezveutano mudunhu iri Dr. Linus Samere vakaudza bepanhau reHerald neZuro kuti vanoda kutanga vaona kuti vanhu vakawanda vabayiwa nhomba muganhu uyu usati wavhurwa, uyewo kuti vanoda vamwe vashandi vezveutano pamwe nezvikwanisiro kuitira kusimbisa chikwata chavainacho kare. Veruzhinji vanga vachitarisira kuti Zimbabwe ichakasira kuvhura muganhu uyu mushure mekunge South Africa yavhura divi rayo remuganhu uyu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rezvemukati menyika vakazembe-kazembe panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muongorori wezvematongero enyika Dr. Ricky Mukonza avo vari muSouth Africa kuti tinzwewo paonero avo.
Danho riri nyore kutora kuhurumende nekuti hurumende panyaya iyi yakatarisana nezvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti iponese vanhu, idzivirire kufa kwevanhu nekuti chirwere ichi chiri kuuraya. Chechipiri ndechekuti hurumende itore matanho anoita kuti vanhu vawane cheuviri kunyanyanya panyaya dzezveupfumi. Saka tinoziva isusu kuti border rebait bridge iboda rinoshandiswa nevazhinji vanoita iya inonzi cross border trading, vanoenda vachinotora zvinhu kuSouth Africa vonotengesa kuZimbabwe, vamwe vachitorawo kuZimbabwe vachinotengesa kuSouth Africa, mhuri dzichiwana kurarama. Saka handifungi kuti danho ratorwa zviri nyore, nekuti zvinhu zviviri izvi matariso atiri kuita ndeyekuti zviri kupikisana. Saka hurumende ndoona sekutoti yanga yakaomerwa kuti yodii panyaya iyi.
Tichitarisawo nyaya iyoyi yekuti muganho iwoyo weZimbabwe uchakavharwa, kudivi reSouth Africa vakavhura muganho wavo, zvine zvazvinozobatsira here?
Inyaya yakaoma kutaura nezvayo, nekuti nerumwe rutivi ofishali zvine zvazvinoratidza kuti zvinobatsira, nekuti vanhu vakanzwa kuti kwavhurwa uwandu hwevanhu hunoti wandei hunenge huchida kupinda nekubuda rishandisa bhodha iroro. Asi rakavharwa kudaro tikungoona kuti vanhu vari kuyambuka. Saka tingati zviri kunzungune kunyimo, zviri kubatsira hazvisi kubatsira.
Imiwo semuongororo wezvematongerwo enyika, muchitarisawo mamiriro azvakaita, zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa nehurumende padambudziko irori?
Hurumende dai yagona kuti vakawanda vabayiwe, toziva kuti ayo nyango denda iri rikauya vanhu vakadziviririka. Kubayiwa vakureve kuti havachabatwi nacho, asi kunodzivirira uwandu hwevanhu vanogona kufa nekuda kwedenda iri. Saka kana vanhu vabayiwa vakati wandei, zvinoita kuti kunyange vakachida kufamba vachikrosa mabhodha vachitsvaga kurarama sezvavanoita vachikrosa bhodha rebait bridge, tinoziva kuti upenyu hwevanhu hwakadziviririka.
Avo vange vari muongorori wezvematongerwo enyika Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden, mudzimai wavo, mutevedzeri wavo amai Kamala Harris nemurume wavo nezuro chipiri vakatanga kushanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica vachitsanangurira vanhu zviri mubhiri ravo rakavhoterwa kuve mutemo svondarapfuura. Mubhiri iri vaBiden vakakumbira mari inoita 1.9 trillion kuti vashandise mukufambisa zvirongwa zvavo zvenyika, vachishandisa dingindira rekuti rubatsiro rwasvika, help is here. Nezuro vaBiden vakananga kudunhu rePennsylvania kunove iko kwavakaberekerwa kunoudza vagari veko kuti bhiri iri ndiro richapedza chirwere checovid-19. Ukuwo mudzimai wavo amai Jill Biden vakananga kudunhu reNew Jersey kunotaura mashoko ekurudziro aya. Mutevedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vakange vari mudunhu reLas Vegas vachikurudzira vanhu kubayiwa nhomba uye vachitsanangura rubatsiro runokwanisa kuwanikwa nevanhu kubva mubhiri iri. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuitwa navaBiden nemagurukota ehurumende yavo ndizvo zvinoitwa mukutonga kwejekerere, vachiti kunyange hazvo vaBiden vakapiwa mari yekugadzirisa zvinhu munyika, vanosungirwa kusangana nevanhu vachivaudza zvavanokwanisa kuwana kubva mubhiri iri uye vachivaudza kuti COVID-19 inofanirwa kukundwa kuti zvinhu zvidzokere pazvakange zviri.
Uyu mutemo wemari inenge ichi yakakumbirwa kuhurumende neutongi kwavaBiden, vaBiden vakakumbira mari $1.9 trillion kuti vakwanise kushandisa muzvirongwa zvavo zvokutanga kutonga nyika. Vakananga-nanga chikuru-kuru chavari kusimbisa ndechokuedza nepavanogona napo kuti vapedze dambudziko recovid-19 iri. Saka mutemo iwoyo $1.9 trillion mune mari yokuti vakwanise kutenga mishonga yokubaya vanhu muAmerica nokukasira, nokuti pfungwa dzavaBiden ndodzokuti kana chirwere chisachapedzwa ufumi hwenyika namafaro enyika haako. Saka mune mari zvekare yokupa vanhu yatinonzi stimulus iyei vanonzi vanhu vapasi kuti vakwanise kuzondotenga kana vachinge vabayiwa kana vakamirira kubayiwa zvekare mune mari zvekare inobetsera vana inonzi tax credit yavana iyai yakawedzerwazve kuti ikwanise kusumudza vana vavanotivo vanodarika 4 million vana vachasumudzwa kubva munhamo saka mutemo uyu bumbiro romutemo iri vanoritiro ibumbiro rine mari yokuti America ikwanise kuimprova life yamamiriyoni avanhu muno muamerica zvinhu zvitanga kufamba nenzira yazvaifamba nayo covid ichinge isati yavapa.
Professor Masoja, tiri kuona kuti bhiri iri rakadovhotegwa ratova mutemo asi tiri kuona vabiden mudzimai wavo mutevedzeri wavo nomurume wavo nevamwe vanhu vemuhurumende mavo vachitafararira munyika muno muamerica kuti vataure navanhu pamusoro pebhiri iri uyezve kuvaudza kuti zviri mubhiri iri zvinoreva chinyi sei vachirwa nokutengesa bhiri iri iro radova mutemo.
Zvinoitika pautongi hwechechetere hwedhemokrasi ndokokuti vanenge vachida kusvitsa mashoko kwose kwose kwaanogona kunge asina kusvika mashoko iwawo zvekare mashoko acho kuti asvike kuna vamwe vanogona kunge vakaanzwawo mutemo uyu asi vasinganatsi kunzwisisa kuti mutemo uyu wemari iyi wakanakira chii. Saka ndosaka vachienda kwese kwavanokwanisa vachiudza vanhu kuti vahwisise nokuti vanhu vakazenge vanzwisisa kuti nyika yavo inotongwa sei kuti mari yavari kupuwa iyi vari kupuwirwei zvekare zvinobetserei kunyika yavo vane zenge vakuhwisisa kuti ivo vanhu pachavo ihurumende nokuti kana tichiti hurumende vana purezidhendi makabhineti minista ayaya akamiririra vanhu saka ndo chinangwa chomuamerica kuti nyange wazvo mutemo uyu wapasiwa wakutoshandiswa asi vanhu vanobatsira kuumba hurumende vakasarudza vabiden nomutevedzeri wavo navamwe vese variko vanenge vachida kusvikirwa padhuze navo pamikova yavo vachikumikidzwa mutemo uyu nokuti ndowavo hausi wavabiden chete saka ndihwo utongi huri kuda kuratidza vabiden
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizinisi paDeFry University muzvinafundo. Eliot Masoja vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rine nyaya pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zvinoita makumi mana nevasere zvakadzoka kumusha nezuro mushure memakore mazhinji vari muhupoteri kuBotswana. Zimlife.com inoti Zimbabwe yanyevenyutsa imwe mitemo yekurwisa chirwere cheCovid-19. Mabhizimisi ekudyira ari kubvumidzwa kutora vanhu vanoita zvikamu makumi mashanu kubva muzana kuti vadyire mukati ukuwo hurumende yabvumidza kutangidza kwemitambo asi pachitevedzwa mitemo yakadzikwa neWorld Health Organization. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 inokumbirawo ndipewo pfungwa dzangu nenzira yamurombo dzekuno kuSouth Africa kuPretoria. Zvinoshamisa zvikuru, zvandishamisa nokundirwadza nokundibhowa kuti vana Monzo vanofamba ripati achigadzira mafandire emakanzuro. Pane munhu wavo wakasamukanzuro vakaruza the MDCT lost all the elections. Havana kuwana kana vhoti kana imwe kana chigaro chimwe chacho mumakanzuro vobva vabvinya kutora vanhu vedu vachivativa vavo. Saka vavakuda kutoda vashandisa matare avo nezanup f kufamba vachikwaitisisu takahwina muHarare tisakahwina makanzuro 20 out of 32. Chirudzii chavanoda kuita toziva zvavanoda kuti zvakanaka toziva zvavanoda kuita munhu umwe noumwe ngaakohwe paakarima makanzuro ose anotarwa iwawo ndeMDC Alliance avakambanya vashandisa makosi nezanup f handii ndizvo saka ngavasawesta zvavo taime tiri kuvaona tiri kuzviziva.
Studio 7, Studio 7 abo. Ilindi na dawu dombo wisa kuti mwanu we Studio 7. Muri vanhu vezano kana kuti muri kuita basa remakazvinyika because kana muchitadza kuti bvunze vamhonzura kuti vane matikanzuro 28 avanomiririra. Vavuzitaiwo MDC Alliance iriyo yakanzi navatsvangirai mubata nzoma pato iyo vakambobatana nani iyo vakanokupidza kucongress yavakanzi vaiti ichinzi MDC yatokozani kupi saka tokozani kupi achiri president kwe party yake ivo vanhu vori vebatoriki vamonzura hazvose zvamubvunzi asi kana zvangoita zveai Alliance munoda kuhusisa kunyanya
magadini magadini mhuri Studio 7 Sitarangu ndinonzi Goliath Spani Tinonguti kunevese varimu South Africa ese chirwere cheCOVID-19 ngatizamai kuzvibata mushonga weCOVID-19 kupfeka maski nekugeza maoko pose paunenge uri mungava muteksi mungava pai panonguva neruzhinji zvichengetedzei nokupfeka maski vose vazhinji havachapfeki mamaski chirwere chinobata munhu kana asina kupfeka maski saka mushonga wecovid-19 imaski vaccine hongu havo mavhaccini vari kubaya vanhu bati kunyange ukabaya vaccini yacho usingapfeki maski inongokubata icoronavirus saka pekai mamaski mamaski nogeza maoko ndomushonga wecovid-19
pamusoro vashamarari vestudio 7 nevateereri vayo vose ini zvangu ndakamirira vanhu vanosapota MDC Alliance yachamisa ndinekafungo kandiona kuti ndipewo vanhu vanosapota chamisa ndiri kuda kuudzawo vanhu vose pamirirano namonzora uyu chitoi chezanu pf ngatisavhunduka namonzora nezvaari kuita nokuti monzora ishumba yakatumwa nezanu pf unoziva zvinoita shumba kana ichida kudya mombe inomira seri kwedanga haipindi mudanga yovhundusira iri seri kwedanga mombe haizobuda mudanga ndiyo inodyiwa neshumba saka ndinoona sekuti munzora hakuna kwaanosvika nepanyaya yezita vachamisa veivaziva shoko iri ora ndokwanisa kuvapawo kuti ngavasachinja zita katimire tiri papo tiri paalliance ipapo MDC Alliance tichiwina tinogona tiri ipapo hapana kukuchitizira kuti muchinje zita kana zvazokona kuti muchage manew party zvinonga zvisina chaiti kuti mudzoke zvikuru kuMDC Alliance saka gomerai muripo paMDC Alliance vese vanosa kuta MDC Alliance ngatisaiora mwoyo nekuda kwamombera monzora chitoi chakatumwa nezanu pf asi ndina zvatinoreva ane banga reshanga saka hakuna kwaanosvika onai vana vaari kutonga navo vana vachamisa makanzera nemaMP atoti ndevake nepamaelections revanoteera 2023 zvinyamboratidza kuti vana vachamisa vanga vagori vachamisa monzora haana vana saka ari kuita kukambira vana vasiri vake ngaatonge asi zvichabuda pachena atenda ngatirambe tiri papo pana chamisa chamisa chete chete atenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Simba Mireiwo Kambo kanobva kuna Marshall Munumumwe nechikwata chake che Four Brothers sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti Zupco iri kutadza kuita basa rayo nemazvo zvobva kuti vanhu vanetseke mumigwagwa hurumende yotarisirwa kuregerera vamwe vasungwa vari kupika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.